ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu dzanasi chipiri chivabvu 21-2019. Sangano Center for Community Development in Zimbabwe rinoti hurumende inofanirwa kubvisa muusungwa mushandi wesangano iri vaGeorge Makoni pamwe nevamwe vake vanorwira kodzero dzevanhu vatatu vanoti vaFrank Mpahlo veTransparency International Zimbabwe, Tatenda Mombe Yarara weCitizen Manifesta, pamwe namuzare Gamushirai Mukura veCommunity Tolerance and Development Trust. Vana ava vakasungwa vachingosvika panhandare yendege muHarare nezuro manheru. Mafuta edzimotokari ogara akanetsa munyika, mutengo wawo uchingochinjwa nguva dzose izvozvo pakuti vanoshaya vagare vakaomerwa neupenyu. Zvikoro zvinovhurwa munzvimbo dzakarohwa nemafashamu emvura mumatunhu eChipinge neChimanimani kumaNicaland. Muchirongwa cheThe Connection per Life Talk chevechidiki na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Takatarisa matambudziko akatarisana nevechidiki munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.